manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu kurume 24/2021 makatirira ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voparura chikamu chechipiri chekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCovid-19 kuVictoria Falls. Vakapiwa chiremerera chekumirira Zimbabwe kana kuti honorary ambassador kuBelarus vachitengesawo zvombo zvehondo vaAlexander Zingman vakasungwa kuDRC mushure mekuita musangano nevaive mutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Warriors chasvika kuBotswana kumutambo wakakosha weAFCON. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparura chirongwa chekubaiwa nhomba kweveruzhinji muguta reVictoria Falls nhasi vachikurudzira veruzhinji kuti vabayiwe. Kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu zviuru makumi mana nemana zvine mazana makumi matatu nevashanu kana kuti 44,135 ndivo vainge vabayiwa nhomba yeCovid-19. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vamunangagwa vaparura chirongwa ichi ivo vachibayiwawo nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 uye vakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba vachiti vanhu vafanirwe kuteerera manyepo anotaurwa pamusoro penhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19. Asi mutungamiri wenyika ati kunyange hazvo pave nenhomba yekubatsira kudzivirira chirwere cheCovid-19 vanhu vanofanirwa kuramba vachiteedzera zvose zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere ichi. Vamunangagwa vatenda vakoti nana chiremba pamwe nemauto nevamwe vashandi vehurumende vakatanga kubayiwa pachikamu chekutanga chekudzivirira chirwere ichi.
I commend all frontline workers and the security services sector for the fortitude and dedication with regards to our fight against COVID-19 pandemic.
Vachitaura mushure mekuona chipatara cheVictoria Falls District Hospital kurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati hurumende yavo nazvakakosha kuparira chirongwa chechipiri chenhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 muVictoria Falls nekuti ndimo makave nemunhu wekutanga kurwara nechirwere ichi munyika. Vatiwo guta reVictoria Falls rakakoshera nyika munyaya dzezvekushanyirana vakatiwo vari kufara nekutambirwa kwaitwa chirongwa ichi neveruzhinji. Vamwe vatungamiri vemapato vanopikisa vange varipowo pachiitiko ichi vanosanganisira mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzura avo vati bato ravo rinotsigira chirongwa ichi nekuti chirwere cheCovid-19 hachinei nekuti munhu unotsigira bato ripi.
Chirongwa chatinotsigira isu seMDCT takagara takataura kuti vanhu vedu ngavabai iwe mushonga uyu nekuti pasi rose kuna na America kuna na Britain vanhu vari kubayiwa ndo chete zvinoita kuti tidzivirire chirwere ichi chinopedza vanhu. Ndauya kuno nemamwe ma political parties kuti tizoratidza kuti nyaya ye COVID haina bato. Tiri kuda kuti munhu wese abayiwe angava ZANU PF angava MDC angava vebato ripi ngavabayiwe vanhu.
Vakafano bata chenzvimbo chemukuru weZimbabwe Tourism Authority vaGive Mochidzidzi vati kuparurwa kwechirongwa chekubayiwa nhomba muguta reVictoria Falls kuchabatsira kumutsurudza zvekushanyirana munyika.
VaVictoria Falls ndiyo nzvimbo inoshanyirwa nevanhu vakawanda kupfuura nzvimbo dzese muno muZimbabwe nekudaro chirongwa ichi chekudzivirira chirwere cheCovid-19 chiri kuvarurwa pano paVictoria Falls chakanangana nevanhu vese nevagari vese muVictoria Falls chinobatsira kuti vanhu vachakwanisa kuti vavimbe ne Victoria Falls kuti kana vachishanya vanenge vachishanyira nzvimbo inenge yakachena yakanaka ine vanhu vakadzivirirwa kuchirwere ichochi zvinove zvinozobatsira kuti vanhu vawane mabasa vanhu vave zvekuti cheuviri chinokwanisa kuwanikwa kuno ku Victoria Falls
mwama mugari wemu Victoria Falls muzvare Precious Mukono vati vanoona zvakakosha kuti vabaiwe sezvo achiita basa rinoita kuti vasangane nevanhu vakawanda
I'm a cosmetologist by profession and we are also by today because naona zvakandikoshera kuti zvoni since ndinoshanda ne public ndosangana nevanhu vakawanda and West Victoria Falls is a tourism place saka zvakangokosha kuti ndizvidzivirire
Kuta re Victoria Falls rine vanhu vanoda kusvika zviuru makumi mana uye pane nhomba zviuru makumi manomwe dzakaunzwa muguta iri kuti vanhu vabaiwe Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti vanhu vakawanda muguta iri vari kutambira chirongwa chekubayiwa nhomba uye vari kuenda kunzvimbo dzakatarwa. Dare remakurukota rakazivisa nezuro kuti kutanga kwechirongwa chechipiri chekubayiwa nhomba kuchaona vafundisi, varairidzi, vatongi, vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika uye vari kurwara nevane makore makumi matanhatu zvichikwira vachitanga kubayiwa. Ndakamirira Studio 7 muVictoria Falls ndini Kudzanai Musengi.
Tichiri panyaya iyi imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti vatungamiri venyika vabaiwe nhomba paruzhinji
zvakakosha zvikuru kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa varatidze kutungamira pachirongwa ichochi chekubaiwa nhomba kana kuti vaccine inodzivirira utachiona weCOVID-19 kana kuti coronavirus
Sei muri kuti zvavaita izvi zvakakosha Dr. Maidi.
Izvozvo zvinopa confidence muvanhu kuti hazvisi zviri kungonzi ngazviitirwe kuvanhu jekerere asi kuti zviri nekuti chirwere ichi chinobata munhu wese. Ndovunga mutungamiriri venyika vamunangagwa vana kutanga iko zvino hurudziro yavo yezviya zvinoitwa kuti vanhu vasatatapurirana utachiona kubva pachakatanga kubata vamwe vedu muZimbabwe munomuna machigore rapera muchaona kuti kwakatevera malockdown akawanda ekuti vanhu vakwanise kugara muZimba vanhu vasakwanisa kungosangana nje zvinozoita kuti vabatire utachionawo saka totoramba tichiona kutungamira kuti vatingati leading from the front kuti vanhu vaone kuti zvirokwazvo chirwere ichi chiriko Zvirokwazvo chinobata vanhu vamwe vachirwara nacho vamwe vachirasikirwa noupenyu nokuti hamusi muno munyika chete mazviri kuitika zvakabata pasi rose saka toda kutotenda kuti kuita kwemutungamiriri nevamwe vehurumende makurukota nevakuru vakuru zvinoramba zvichiratidza kuvanhu kuti aiwa haisi dambe harisi dambe asi kuti zvakatokosha kuti umwe noumwe wedu Vaya vanotarisirwa kuti vabaiwe nhomba iyi ngavabaiwe.
Izvozvo zvinobatsirei?
Zvinobatsira kuti pakupedzisira community yose vawane inonzi herd immunity yekudzivirira utachiona ihoho. Haisi nyaya yekungoti anotazviona tiringofunga kuti varingoita dambe varingoita je kana kuti vamanhu vachine doubt mukati mavo mupfungwa dzavo aiwo. Tinoda kutenda zvikuru zviri kuitwa nehurumende zvavari kuratidza utungamiriri uye havasi voga muchatoona kuti kunyika dzakasiyana siyana vatungamiriri venyika vari kuratidza kuti vanoda kutungamira vari pamberi nyange pakubayiwa nhomba iyoyo takatoona kuSouth Africa vaRamaphosa vakabayiwa tinotoona kuti nyange kunana Europe kunana UK kunana America vatungamiriri vanobuda vachinobayiwa nyange kuRussia
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare kuLuanda. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vari chiuru chimwe chete nemazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 1516. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana manomwe negumi nevanomwe kana kuti 36,717 Vanhu zana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nemana zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 34,447. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nemakumi mashanu nevana kana kuti 754. Pavanhu vachiri kurwara, vanhu makumi mashanu nevana ndivo vari muzvipatara. Hurumende yeZimbabwe yanga yasati yapindura zviri pamutemo kumibvunzo yatumirwa neStudio 7 nezvemashoko eAmerica ekuishora zvakanyanya nekuipomera mhosva yekuda kuparadza bato rinopikisa reMDC Alliance. Studio 7 yatumira mashoko kumapazi ezvekubudiswa kwemashoko, mutemo, kudzivirirwa kwenyika uye kudyidzana nedzimwe nyika, asi hapana anga achapindura. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati America yainge yabudisa mashoko ekushora Zimbabwe uye chainge yangomirira kunzwa kubva kune vavanoti vatengesi vavasina kuda kudoma nemazita. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rakaburitsa mashoko nezuro kuvatori venhau richiti rainge riri kutarisa zvakasimba zvave kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushandisa mapazi ehurumende kusanganisirawo matare nemapurisa kumbunyikidza vanopikisa. America inoti Zimbabwe iri kutyora bumbiro remutemo wayo nekurambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano yavo, asi nekune rumwe rutivi mapato anopikisa anonzi anodyidzana neZANU PF achiita madiro aJorgina. Nyika iyi yati zviri pachena kuti zvose izvi zviri kuitirwa kuda kukanganisa vanopikisa kuti vasakwikwidze vakasununguka musarudzo dza2023.
Mashoko eAmerica mashoko ane munhu wese ari kuona zviri kuitika muZimbabwe, zvekuti vanhu nengo dzeMDC Alliance dziri kudzingwa muparamendi. Hunhu hwekuda kubisa masimba kuvanhu, masimba evanhu ekuti vasarudze vega nhengo dzavanoda ivo kuti dzivamiririre muparamendi. Ndokusaka isu sesangano reHuman Rights Watch tiri kuti kuremekedza bumbiro remutemo nekuremekedzera kodzero yevanhu yekusarudza vatungamiri vavo parliamendi, hurumende inofanira kuti idzokere kuvanhu iti kana gati peisemuenzaniso kana ichiti vabiti havachafaniri kumiririra Harare East muparamendi. Zvinofanira kuti zvitaurwe nevanhu vekuHarare East, kwete kuti zvitaurwe nevanhuwo zvavo, nekuti ikodzero yevanhu veHarare East vakasarudza vabiti nevamwe vese vakabiswa muparamendi vana kutsatsa pulu kuBulawayo, kukwekwe vana vachi vana settlement Chikwinya nevamwe vese vakabiswa zvisina kutsarukana, kodzero ngadzidzoserwe kuvanhu kuti vataure vega nenzira yesarudzo dzemabai elections.
Vachipawo maonero avo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vati havasi kushamisika nemashoko eAmerica aya. Asi vachipindura, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vashora zvikuru America vachiti inoda kupindira mune zviri kuitika muZimbabwe.
Chinokatya madza ndechekuti vanhu vari mhiri kwemakungwa kunyika dzakaita seAmerica vanotoziva kuti kune bato rinonzi MDC Alliance. Vanorizivira kupi? Vanovhota munyika yeZimbabwe here? Uye chechipiri ndechekuti isu semusangano weZANU PF zvekare sevana vemuZimbabwe hatitereri kana kupa nguva kumashoko anotaurwa nevekuAmerica, nekuti hativazivi munyaya dzematongerwo enyika yekuZimbabwe. Ngavagare ikoko isu tichiita zvamatongerwo enyika zvemunyika muno. Musangano weZANU PF haunei nezvinoitika kumapato anopikisa, haunei nezvinoitika kuna biti, hatimuzivi, hatina ukama naye. Zvekare bato raakafoma ndo rakamudzinga muparamendi rinonzi PDP. Ndiye tendai biti wakafoma bato iri sokuziva kwetinoita. Naizvozvo kana akudyiwa nechekuchera hazvinei nechokuita nebato reZANU PF izvozvo. Saka nokudaro ngavasatipedzere nguva. Isu iko zvino panguva ino tiri bhizi kugadzirira musangano weCentral Committee nomusangano wePolitburo uchatevera mangwana uye nemusi weSaturday. Saka zvizhinji zvose izvi hatina basa nazvo, nekuti nyika yedu navatungamiriri vana vamunangagwa vari bhizi kugadzirisa nhau dzedenda reCOVID-19. Tingagadzirisa sei kuvaccinata vanhu? Tingaita sei kuti tidzivirire kuwandu wevanhu vari kufa nokurwara nechirwere ichi. Ndo bandiko ratinaro somusangano. Ndo zvinoita kuti upenyu hwevanhu huendere mberi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatowedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Mune imwewo nyaya, bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye rinoona nezvekubudiswa kwemashoko anga asati apindura nezvekusungwa kwavaAlexander Zingman, avo vanonzi vakapihwa chiremerera chekumirira Zimbabwe kana kuti honorary ambassador kuBelarus vachitengesawo zvombo zvehondo. VaZingman vanonzi ndisahwira vaMnangagwa nemapepanhau anoti Resume Live neDaily Maverick, uye vakasungwa muLumumbashi mushure mekuita musangano nevaive mutungamiri wenyika yeDRC vaJoseph Kabila. VaZingman vanonzi vanotengesawo zvombo zvehondo kuZimbabwe neZambia. Zimbabwe iri kutengeserwa mabhazi, matarakita nezvimwe zvekurimisa neBelarus, iyo inodyidzana zvakasimba neRussia. Zvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvanga zviri muupoteri pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana kwemakore 12 zvino zvabvuma kudzoserwa kumusha pasi pechirongwa chevoluntary repatriation, nekuti zviri kutyira kuti zvingazoitwa musengabere nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
VaWeston Chibi vanga vari pakati pechikwata chasimuka nhasi mangwanani nebhazi chakananga kuZimbabwe vaudza Studio 7 parunare kuti vaimbove vapoteri ava vakatoruka kare mazano ekuti vanodzoka sei muBotswana.
Gara kumusha baba vanotonogara kumusha ndivane maagent kure vasingagonzwawo zvekufamba but the rest vari kutoti vari kudzoka. Inini zvangu anombogara ndagara mukebhizinesi, ndine kwandaitogara kwandaitoti ndo kumba kwangu kusidina, ndine tumabhizinesi twangu, ndine maestablishment angu neshamwari dzakawanda ikoko, saka zvimwe ndinetsi zvekudzoka munhu.
VaChibi avo vanoti vakatiza munyika sezvo vaizikanwa kwazvo kuti nhengo inokwikwidza yabato guru rinopingisa raMDC kuchimanimani mudunhu reManicaland, vanoti kuitwa musengabere kunorwadza nekuti tushoma twaakashandira twose tunosara.
Kana uine tumuntu wako tushoma unoona tonongwa akashanda unotusiya, and vanongokubata ukanda mugumba kumba. Vakaramba kuenda kuNamibia nanhasi vari mujera as we speak, and it's three years ago now, 2018 2019 2020 2021.
Sezvo vaimbove vapoteri ava vachipiwa mari inosvika $520 madhora ekuAmerica pamunhu nesangano reUnited Nations Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu, vachibi vanoti mari iyi shomanana kwazvo kuti munhu atange upenyu hutsva nayo. VaChibi vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevaimbove muupoteri urwu ruchashandisa mari yerubatsiro iyi kutora mangwaro ekufambisa kubuda munyika.
Pasipoti unomotora pasipoti 318 imwe yacho yandaye ndo yetrangoti yekuzova kulaya residence permit wepemiti neresidence permit wadzoka kuno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaimbova muupoteri muzvore Primrose Temwanjira chinoti vazhinji vange vagere pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana havaoni chitsva chakaunzwa nehurumende yava yeEmmerson Mnangagwa.
Vanhu vari kuti vari kudarika navanotsvaka imwe nyika yekuenda. Vanhu vane kuchira kuti hurumende yedu tinoiziva nekuabhutata vanhu, saka hatina assurance yekuti vachinja havachaiti izvozvo. Vanhu varingoti tinozongonenhongwa usiku tongomuka tisiko, saka hatidi kumirira izvozvo.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe nekuti mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Mukonwe Shuro vanga vasingabatike kusvikira panguva yataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakakiso musi vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana inobvumirana nesangano reUNHCR munyaya yekuti mamiriro ezvematongerwo enyika ayo akamboemanyama amire nerongo muZimbabwe anaka zvikuru.
Kubva mune zvandakaudzwa mumusangano wandakaita nevakuru vakuru veUNHCR, hurumende yeBotswana iri kufara kuti mamiriro ezvematongerwo enyika anaka kwazvo muZimbabwe, chiri chinhu chinofadza kwazvo.
Pari zvino hurumende yeBotswana yakwanisa kudzosera zvisvarwa zveZimbabwe mazana maviri pamazana matatu evanhu vanga vasara pamuzinda weDuku Refugee Camp. Mushure mekudzoserwa kwevamwe vanosvika chiuru chimwe chete nemazana matatu vakadzoserwa kumusha pakati pa 2010 and 2019. Kunyanga zvehurumende yava Munangagwa ichita inaropa mumaoko ayo, vatsigiri veMDC vanoti vamwe vavo vakafa, vamwe ndokukuwadzwa uye kutsakatikiswa nevanofungidzirwa kuti vasori, nevatsigiri veZANU-PF Mvonga Mupopota yakaitika muna 2008. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora UNHCR neBotswana nekukanda vamwe vapoteri mukana mamupere sezvo vari kuti vari kutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden varikurudzira dare reparamende renyika yavo reCongress kuti ridzike mitemo inopa kuti zvisangova nyore kuti munhu atenge pfuti. Izvi zvinotevera kuurayiwa kwevanhu gumi nevasere mumatunhu anoti Georgia neColorado, nevanhu vaive nepfuti vanofungidzirwa kuti vainge vasina kugadzikana mupfungwa. VaBiden vanoti panofanira kudzikwa mutemo wekuti pfuti dzinowanzoshandiswa muhondo nemauto dzisatengeserwe veruzhinji. Asi vebato rinopikisa remaRepublicans vanoti havasi kuda kuti mitemo ivandudzwe vachiti ikodzero yemunhu kuti atenge pfuti mubumbiro remitemo reAmerica. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika yeRepublic of Congo vaRaymond Zefiri Mbolu vanoti mutungamiri wenyika iyi vaDenis Sassou Nguesso vatonga nyika iyi kwemakore makumi matatu nematanhatu ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wesvondo. Mumwe wavaikwikwidzana naye vaGuy Brice Parfait Kolelas vakashaya nechirwere cheCOVID-19 uye ndivo vanga vari pachidanho chechipiri musarudzo idzi. Sangano rinomirira zvizvarwa zvekuchamhembe kweAfrica zvinogara munharaunda yeDC, Maryland neVirginia reSouthern Africa Community USA nemusi wesvondo rakakokera hurukuro padandemutande pamusoro pedenda reCOVID-19 senzira yekuti veruzhinji vanzwisise pamusoro pedenda iri uye kuitira kuti vakapinda musangano uyu vawane ruzivo ruzere kuti vodzivirira chirwere ichi sei. Sangano reSouthern Africa Community USA rinoshanda nemakanzuru pamwe nehurumende dzematunhu mukubatsira zvizvarwa zvekuAfrica muzvirongwa zvakasiyana-siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nengo yeboard resangano resaku vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muzvare Omega Taonezvi kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pehurukuro yavakaita.
Sangano redu rakaita musangano weCOVID-19 uyu nekuti takanga tichiona community medu kuti vanhu vakanga vachitambudzika nekutsvaga information yemavaccine. Saka vamwe vari kufungidzira kuti havafani kunge vachitora vaccine nekuti hai yakakurumidziswa, saka havasi kuitrusta. Vamwe vane vachida kutora vaccine but havasi kuziva kuti vaccine inonyatsoita zvakanaka kwavari ndeipi nekuti kune dzakasiyana siyana. Saka nekuda kwenyaya iyoyi takabva taona kuti zviri nani tiite musangano uyu, tidaidze vana mazvikokota vakwanise kutipa information yatinozoshandisa kuti tidecide kutora vaccine here kana kuti hatitore.
Takaona makakwanisa kushevedza nyanzvi mbiri, imwe nyanzvi kumishonga yechirungu neimwe nyanzvi kumishonga yechivanhu. Mungataura kuti sei makasvika pakudaidza nyanzvi mbiri idzi?
Takaona kuti hurukuro yedu ive yakabhalansa tinofanira kunge tichikwanisa kutarisa mativi ese. Kune vamwe vanoitawo zvemishonga yedu yechivanhu kuita vamwe vanoita mishonga yechirungu. Saka kuti tikwanise kupa information kune mamembers edu anoita zvakasiyana-siyana, takaona kuti zviri nani tidaidze nyanzvi dzechivanhu nenyanzvi dzemishonga yechirungu.
Saka zvii zvamakawana kubva kunyanzvi mbiri idzi?
Vazhinji vakapinda musangano vakabuda vachifara zvikuru kuti vakanga vanzwa information yaivabatsira. zvikuru pakugadzirwa kwevaccine nekuti ndo zvinhu zvanga zvichinyanya kutyisa vanhu kuti mushonga uyu wakakurumidziswa. Kazhinji kazhinji tinoona vaccine inotora makore akaita se 5, 10 years, 20 years kuti inyatsogadziriswa zvakanaka. Zvino iyi vaccine yeCovid yakabuda less than a year, ndofunga about 9 months or so. Saka vanhu vava vachitya kuti saka mushonga uyu unonyatsosinze here. Saka nekuda kwekuti nyanzvi yedu yemushonga wechirungu vanonzi Dr. Bukosi Dube vakanyatsotsanangura kuti vaccine inogadzirwa sei ende vachinyatsotsanangura mastages ayo ese zvakafadza vanhu vakanga vasinganyatsozivi kuti vomira papi panyaya yevaccine yemushonga wechirungu. Kunyanzvi yesi vanhu vaiti iriko mushonga inobatsira kuti chirwere cheCovid chiite nani kana kuti chimanejeke, asi hatina kunyatsonzwa chaizvo chaizvo zvatakanga tichifungira kuti tichanzwa because taifunga kuti vachatitaurira ivo vanonzi baba nyenyezi vanova sangoma vedu vatakadaidza. Taifunga kuti vachatitaurira kuti mishonga yakati ndo yatiri kushandisa kana kuti vanhu vanofanira kuitora vakadaidai, but izvozvo hazvina kunyatsobuda, vakanga vasinganyatsobudisi pachena.
Tichitarisa mune ramangwana, zvii zvimwe zviri kurongwawo nesangano renyu zvakanangana nekupa dzidziso kuvanhu pamusoro peCovid-19?
Tiri kuronga kuti tizokwanisa kudzosa nyanzvi dzedu idzi zvikuru sangoma vedu kuti vazonyatsotipindirana, vanyatsodzikadzika nenyaya yemushonga yechibhoyi, nekuti variko vamwe vanga vari mumusangano vanga vachitotaura kuti isusu mishonga yechirungu hatifi takaitora because hatisi kuitrust. Saka tinoda kuti sangoma vedu vazouya vanyatsoexplaina kwatiri nekune vamwe vanhu vese vanoda kuziva kuti saka zvinofamba sei nemishonga yechibhoyi.
Iro dambudziko rechirwere cheCovid-19 rakabatawo zvakadii kuzvizvarwa zvenyika dziri musaku?
Dambudziko reCovid ririko kwese kwese, zvisanganzira vanoseenza muzvipatara anonzi mafrontline workers variko vazhinji vakabatwa, but tinotenda Mwari kuti vazhinji vavo vakarecover.
Avo vangovari nhengo yeBoard reSouthern Africa Community USA vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muzvare Omega Town ezvi vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chasvika muFrancis Town, Botswana, kumutambo wacho wakakosha zvikuru weAfcon neBotswana mangwana. Zimbabwe iri muGroup H neAlgeria iyo iri pamusoro uye yakatobudirira kuenda kumakwikwi ari kuitirwa kuCameroon ne 10 points. Zimbabwe ine 5 points, Botswana ine 4, Zambia ine 3 points. Zvikwata zviviri zviri pamusoro ndizvo zvinoenda kumakwikwi aya. Zambia iri kutamba neAlgeria mangwana kuAlgeria kwakare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaimbova muutambi muzvikwata zvakasiyana-siyana muPremier Soccer League uye vachiongorora nhau dzemitambo vamomoyo.
Zimbabwe ichanokunda Botswana zvine mutinhimira. Ndinodaro nekuti Knowledge Musona ari posa captain. Uyezve vakomana vese vaya vakadanwa kuti vatambire nyika vanoda kutoratidza kuti shua vanofanira kunge vachitambira nyika. Zvekuti pana anasipo nechii hazvingori pano nepapo, asi vakomana vose varipo kuburikidza nakapten ndinoona tichikunda zvakanakisisa.
Asi ka vamwe vari kuti gadziriro yechikwata ichi yanga isina kumira zvakanaka, vamwe vatambi vasvika nhasi, vamwe vari kufungidzirwa kuti vanosvika mangwana, munoona sei?
Blessing, gadziriro yedu inogara isina kumira zvakanaka. Tisati tamboenda kwatinoenda takagadzirira zvakanaka, saka hapana chitsva pane zvatiri kuona izvi.
Munorevei apa?
Zvese zvakamboitika ende zvinogara zvichingoitika. Kana tichinyatsotarira zvakanaka, vakomana vose ava vatojaira kusangana nezvavari kusangana nazvo pavanouya kuno vachigadzirira mutambo. Saka ini ndodaira kuti zvegadziriro tozviisa parutivi. Vakomana pfungwa dzavo dzakagara pasi vari kuziva zviri kufanira kuitika, vachatamba zvine simba. Gadziriro yemuZimbabwe hatife takagadzirira zvinokwana.
Nyanzvi munyaya dzenhabvu uye vaimbotambirawo zvikwata zvakasiyana-siyana muPSL vamomoyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tiri kutarisa nezvekuparurwa kwechirongwa chechipiri chekubayiwa nhomba yeCOVID-19 nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, uye mashoko eAmerica yekuti hurumende yeZimbabwe iri kumbunyikidza vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-24 Mbimbi 2021 nguPraxedes Jeremiah. Embabeni zethu lamhlanje,
futhina siyabonga kakhulu ngohlelo lolu olwenziwe namhlanje, njalo kuqakathekile ukuthi umkhokheli zelizwe njengopresident abe phambili nxa sokuhlatshwa abantu injection lezo, kwenzela ukuthi kukhuthaza abantu kubanike isibindi.
Umongameli Emerson Mnangagwa usungule usemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eVictoria Falls lamhlanje. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kwele Belarus, njalo ungusomabhizinisi odume ngokuthengisa izikhali umnumzana Alexander Zingman ubotshiwe kwele DRC. Ele Botswana seliqinise iziqondiso ze-COVID-19 ngokwengezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhamba-hamba ebusuku awe-curfew. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usungule okusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 olwe-Sinopharm Vaccination Program Phase 2 eVictoria Falls lamhlanje. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ekhuluma embuthaneni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19.
I commend all frontline workers and the security services sector for the fortitude and dedication with regards to our fight against COVID-19 pandemic.
Uqhubeke ethi abantu bengalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni. Umqondisi weChristian Alliance umfundisi uHussein Sibanda uvumelane nomongameli Emerson Dambudzo Mnangagwa ethi abantu abahlatshwe leli jekiseni.
Futhina siyabonga kakhulu ngohlelo lolu olwenziwe namhlanje, njalo kuqakathekile ukuthi umkhokheli zelizwe njengopresident abe phambili nxa sokuhlatshwa abantu injection lezo, kwenzela ukuthi kukhuthaze abantu kubanike isibindi sokuba labo bangene kulolu hlelo. Njalo siyathokoza kakhulu ukuthi sike sakhankasa ukuthi labafundisi lamakholwa inkokheli zibe phambili. Siyathokoza ukuthi babe khona lolu hlelo lomuntu wonke lapha eZimbabwe. Kuqakathekile ukuthi sonke injection siyithathe ukwenzela ukuthi inani labantu eliyabe selivikelekile COVID-19 libe likhulu kakhulu ukuze lo mkhuhlane ukandiselwe phansi.
Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine eligoqela abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala luqale ngeviki edluleyo. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm vaccine eVictoria Falls zibalisa isibhedlela seVictoria Falls, iChinotimba Clinic, iZRP Camp Clinic, leZimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho leVictoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,000 awe-Sinopharm vaccine akhangelelwe ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelichumi lathoba minwe mibili kusiya kwedlula amachumi ayisithupha 18 to 65. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle lokondliwa kwabantwana uDokotela John Mangwiro uchaze ukuba izakhamizi zeVictoria Falls zizahlatshwa ukuze lapho izethekeli zifika bebe bevikelekile kubhubhano lweCOVID-19. Embuthaneni waseVictoria Falls, uMnangagwa unxuse inkokheli zamabandla enkonzo zomanyano oweZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, lenkokheli zamabandla ezombusazwe. Abantu abangamachumi amahlanu ekhulwini balahlekelwa imisebenzi edolobheni leVictoria Falls kulandela ukuqhamuka kobhubhano lweCOVID-19. Kunje ngokutshona kwelanga layizolo bese kuhlatshwe abantu abayizinkulungwane ezingamachumi edlula amane lane 44,135 ijekiseni yeCOVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe kusukela ngenyanga edluleyo. Kuthi phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36,717 asebebanjwe bele coronavirus kusukela nyakenye leli gcikwane liqhamuka elizweni abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lane 34,447 babo kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye i-1,516. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye uGibbs Dube weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Siphambaniso Moyo osebenza ehoteleni esedolobheni leVictoria Falls ngohlelo lolu lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni eyeCOVID-19 Sinopharm vaccine.
Angezwa uhlupho engengaba lalo lokuhlaba kwangikhona bengazwanga lokuthi bahlabe njengantani thinto njenge ngameva ngeza sebeqede sebehlabile kodwa hayi. Anzange ngithole hlupho lemzimbeni, ngiyazizela nje ngikahle, anginalo hlupho olukhona. Sengikwazi ukuthi senze sign of time esengiyishatshiwe, senzele le i-second dose oza kumele ukuthi ngiyihlaba mhlaka 21. Basebenzele ukuthi loba ngingaphi endawo ngiyakwanisa ukuyihlaba. So yililanga esengimelelekeleyo.
Sengathi-ke ukuhlatshwa kwakho lokhu uzihambele wena kumbe ubanjwe ngamandla ukuthi uhlabe?
Ambanjwanga ngamandla kodwa ngenxa yokuthi kwaphuma ilizwi elivela kubaphathi bomangameli ukuthi Victoria Falls isemasi ukuthi yonke ihlale. Ngase sithi kateza lokuza yikwini okuzangenza ngidedele emuva yikwini ngoba obvious ngizahlatshwa. So kumele ngizihambele, ngazihambela-ke mina ngedwa ngazihlabela, akuzange be nohlupho, akula muntu ongifosileyo ngoba kunje siyakwazi le emsebenzini bazathumela iqula ukuthi lizohlala emahoteleni. Kodwa mina ngizihambele, ngingahanjiswanga ihotela, ngingahanjiswanga ukuthi umuntu engitshela ukuthi hambe uyohlaba. So ngihlabile, ngenkosikazi layo uyangifonela kade ukuthi kusehlabile. So ngathi nakumuntu yethu uhlale.
Ye, so ukuhlatshwa lokhu kutshoni kuwe baba uMoyo?
Ukuhlatshwa lokhu nje embuza ukuthi bengichathisele ukuze ngihlatshwe, bathi ikuvikela ukuthi nxa uhlatshiwe, nxa umkhuhlane usubuya awusozuze ngamandla njengokubana ungahlatshwanga. Kodwa nxa usuhlatshiwe uzaba lobubelo. Yebo, asali ukuthi umuntu uyafa, kodwa kathesi usungaba nawo ama-chances okuthi uphile ngenxa yokuthi uhlatshiwe.
So kodwa akutsho phela ukuthi sokumele ujanqule lapha ungenzi khonoko ukuzivikela.
Buze wona nabasembatshela ngathi hathi lina lihlaba 18 and above. Laba-ke abangaphansi basebesithi wena ukuze ukwenze ucabanga njani. Ngase sithi vele ukuze sifake amamaski lokuthi sigcine umthetho nala i-social distance kwenzela ukuthi nana sivikele laba abangahlatshwanga. And yikho kumele kwenzakale ukuthi nana ayisuke ukuthi sokumele ukuqoloshe ukuthi usukulahlela imaski le usuyekele ukwenza i-social distance. That is a deep end. No. So kumele konkeka ukupractice.
So lina khonapha ekhaya likupractisa njani njengoba ungena emabhasini usenza konke lokhu kwenza njani?
emabhasini kunzima laphana kaduzi kunzima ngoba liyabalanile kodwa sokumele uzinanzelele ukuthi imaski yakho ulayo uyigqokile njalo le-sanitizer yakho uyenze ukuthi nalapho obambe khona kumbe wenzayo uyasanitize ngoba umthetho awutshintshana okutshintshayo ukwenza kwakho wena ungayekeli kwenza ngendlela okumele yenzakale ngayo ngozabasendabeni kodwa ungayenza ngendlela okumele kwenzakale ngayo ngozafikeleka.
UMnumzana Siphambaniso Moyo usebenza eVictoria Falls. Lapho ke limuzwe exoxa loGibbs Dube esejimila eCholocho. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kwele Belarus njalo engusomabhizimusi odume ngokuthengisa izikhali uMnumzana Alexander Zingman ubotshiwe kwele DRC ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina esiya eHarare. Akukaziwa ukubana ubotshelweni kodwa amanye amaphephandaba abika ukubana ingaba ebezama ukuthengisa izikhali ngaphandle komthetho. UZingman ubikwa elobudlelwano obuqinileyo lomongameli Emmerson Mnangagwa njalo ababili laba sebeke baphuma emifanekisweni bebonke. Umbuzo wokuthi ubotshelweni usemlonyeni wabaningi. Mpathintambo ubona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa kanye labogatsha lwezomvikela abaphendulanga imibuzo esibathumele yona ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi ukubotshwa kukaZingman nxa singakukhangela ngelihlo lokuthi ekuqaleni ubeke waba lomhlangano lo Joseph Kabila kuyikuthi uJoseph Kabila ubebuye wazohlangana loMnangagwa. Singakhohlwa phela ukuthi uJoseph Kabila ube ngumongameli weDRC eCongo ngasiphi isikhathi. Sikhuluma ngesikhathi oMnangagwa betshontsha beluta iCongo isikhathi lesene singathi phecelezi ngesilungu iCongo campaign. Yibo abafaka uKabila embusweni bengumbutho weZimbabwe. UZingman nangu sezohlangana lo Kabila kuyikuthi uKabila ubebuye ngudlu wafika eNsitha wahlangana loMnangagwa njalo eNsitha loZingman wahlangana laye. Umongameli wangale uChisekedi kabasazwanani lo Kabila yikho lapho kule ndaba khona. Umbuzo ufanele siqalise ukuzibuza wona ukuthi kuyini okungabe kade kulethe uKabila eZimbabwe njalo uZingman ezohlangana lo Kabila kuyina kuxoxe lo Kabila okungabe kuyikho kubangele ukuthi esefika eCongo abonakale esedojwa ngamanxusa kaChisekedi kuyikuthi usephindela eZimbabwe. Ubekade ekhulumeni eNsitha lo Kabila eZimbabwe. Imibuzo okufanele siyizwisise yona leyi. Singazwisisa imibuzo leyi sizazwisisa futhi ukuthi ubotshelweni.
Ukubotshwa kwakhe kungaba kulokwenza leZimbabwe yini ngokubona kwakho engaba ebotshelweni?
Kuyasitshengisa ukuthi kukhona angabe wayekukhulumile kumithing yakhe eNsitha leyana lo Kabila. UKabila lo owayengumongameli weCongo kodwa ongasazwanani ongesela budlelwano obuhle lalo umongameli weCongo okhona manje uChisekedi. So ukubotshwa kwaZingman kusitshengisa ukuthi kunengi okukade kusenzakala okumbophisileyo ngokuqondane leZimbabwe. Obviously nxa ngibala emanewspaperni amaningi esesiwalandelele njalo nxa sikhangela vele isimo sezinto lo mkhonomi weCongo kuyasitshengisa ukuthi uZingman ngingathi ngesilungu kuliqiniso is true ukuthi kungabe kade kube le-alleged arms dealing expedition akade hambe ngayo esiyahlangana labanye abantu. Kungenzeka futhi ukuthi uKabila vele wayebuye ukuzocela khonoku kuyikuthi uhulumende lo kaChisekedi uyakwazi ukuthi uKabila phela umuntu onjani. Singakulibali lokhu uChisekedi vele eminyakeni eminingi ubehlala ephikisana ube kumabandla aphikisana lo Kabila bathi zuzu ubaqina sebengani bayazwanana but vele besikwazi ukuthi kuzadina kufike kusibangalesi. Akumangalisi ukubona uZingman esebotshiwe.
UMnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe uxoxele untungamile Nkomo esebhilithani. Abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basungule imihlangano yokuxoxisana labenhlanganiso ezisebenzisana lozulu kwele Mozambique ejonge ukuqinisa ubudlelwane emhlobulweni wangezansi wezwekazi le-Afrika ophatha isimo sezombusazwe kwele Zimbabwe. Lo mhlangano wenziwa ngesikhathi kule nkuthazo yokuba kube khona ukukhulumisana uqobo i-National Dialogue njengendlela yokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo. uMavis Gama usethulela lolu daba.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Thafazwa Chigandiwa uthi akaboni usiba lezithelo umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso yeCenter for Democracy and Development kwele Mozambique.
Njengoba ibandla leZANU-PF lithi lona ilizwe babona ngezathi ngelabo abala abanye abafuna ukuthi bebonisane labo nxa sesikhuluma ngokubusa kwelizwe. Siyabona njalo futhi uMathema Danda ekhuluma yena esithi ilizwe leli alilelwa abahamba ngokuyakulwa ukuthi ilizwe leli belinike uChamisi. Lokhu sitshengisela ukuthi i-crisis ngaze zama ukuzama ngendlela zonke ukuthi ikhulumisane lamanye amazwe. Abantu abamele bekhulunywe labo maqala bona ngazathi ngabantu laba abeZANU-PF.
UChigandiwa uthi kuzokuba nzima ukuthi abeSADC bangenele edabeni lweZimbabwe nxa kukhangelwa inkulumo kanobhala jikelele kulinhlanganiso uDr. Stegomena Lawrence Tex othi kayikho inkinga edinga ukulungisiswa eZimbabwe.
Kodwa ngiphinde ngizibuze ukuthi nxa besithi bazozama ukuthi bakhulumele SADC, sibona u-executive secretary uStegomena Lawrence Tex ukhulumile emalangeni sithi yena umumo oseZimbabwe, umumo wepolitics oseZimbabwe akufuni kungenelwa yiSADC, ufuna ukulungisiswa phakathi kwebandla leZANU-PF lamanye amabandla anjengawe MTC. Kodwa angazi ukuthi lokhu kuzaphuma yini, kuzaba yikho.
Unobhala jikelele womanyano wamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mtata uthi bona bayayamukela imizamo yokukhuthaza ukuxoxisana elizweni.
Our member churches are currently studying the national consensus proposal that was presented to His Excellency President Mnangagwa and his leadership.
Amabandla akwenhlanganiso yethu aphakathi kokukhangelisisa ugwalo olwafikwa kumongameli Mnangagwa lenkokheli yakhe olwaphiwa njalo kwamabandla aphikisayo elizweni. Lolu gwalo lumumethe indlela zokudinga ukuthi abantu bawelelane, kudinga njalo indlela ezingasetshenziswa ukuthi abantu baphole ngokugcweleyo.
Isikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo le People's Democratic Party PDP uMnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi usekela imizamo yonke engenziwa ukuletha ukuthula eZimbabwe.
Yona njalo indaba yokuthi izinqa siphambaniseka kukhonjwa umuntu oyedwa, into yokuthi nxa into ziphambaniseka ukuba labantu abaphikisayo abathi noma okuhle kurongo ngoba kwenze nguzibane, okubi kuhle ngoba kwenze nguzibane. Yona leyo njalo yi-crisis efuzwe ikhangelwe, njalo kufuzakala kudingwe umuntu ongasekela ihlangothi ukuthi nxa ebona iqiniso alikhulume njengeqiniso. Ayikhona ukuthi singoba ikhulume nguzibane sengamanga, ukhulunywe nguzibane engamanga kuliqiniso. I-crisis inkulu ukwedlula kuphonga ukuthi hayi lwana kasuke kube kuhlale uzibane.
Lenyathelo eselikhulunywa ngalo lokuzama ukuqeda udubo lokulwisana okwenzakala eMozambique, uKhumalo uthi liyancomeka.
Xa sikhangela indaba yenzakala eMozambique ukulwa lokwenzakala kuyaqina kuya lalapha eZimbabwe, yikho into enhle ukuthi winqabele ukhatshana njengakhonapho. Njalo nxa be-engage ama-revolutionary parties kujengisa ukuthi bafuna uku-includa wonke umuntu, into enhle kakhulu abayenza yona leyo.
Lo mhlangano uza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa echaya phansi ngenduku esithi indlela kuphela yokuxoxisana ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe lomnotho kuyileyo ayibumbayo yena emveni kokhetho luka-2018 yomanyano wamabandla aphatheka kilo eye-Political Actors Dialogue, POLAD. Mnangagwa wakubeka kwacaca ukuthi ofuna ukuphatheka kungxoxo zokulungisisa isimo elizweni kumele enze lokho ngaphansi kwe-POLAD. Umhlangano waseMozambique uqale lamhla uphela mhla ka-27 kuyonale inyanga kaMbimbitho. Iqula labenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bazosebenzisa leli thuba ukwazisa inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ngesimo sezombusazwe ukuze kucetshisanwe ukuthi hlandlabani elingadlalwa ngabenhlanganiso ye-Southern African Development Community, SADC, ukulungisisa udaba lweZimbabwe. Ngaphandle kodaba lweZimbabwe oluye kwethulelwa abenhlanganiso lezi labe-Center for Democracy and Development, CDC, abayibo abaqoqela umhlangano, kubikwa kuzohlafunwa olokulwisana oseluqhamuke esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique. Lolu dubo oluqale ngomnyaka ka-2017 lubikwa selubangele ukufa kwabantu azane abayizigidi ezimbili lengxenye 2500 kuthi abayizigidi ezingafika phose amakhulu ayisikhombisa enkulungwane zabantu 700,000 sekungababalekele imizi yabo. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition benza isicelo mhla ka-11 lwezinya kenye kwabenhlanganiso ye-SADC ekuthini bangenele kunkinga zokulwisana lezigebenga esezihluphile kwele Mozambique ezithi zilwa ngaphansi kokholo lwesi-Islam. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ekubambeni umkhuhlane ye-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Uhulumende weMelika lamakhansili amadolobho edolobheni leColorado bathi basadingisisa ngembali yowesilisa oyetheswa icala lokubulala abantu abalithumi evenkeleni eBoulder kuyonale iviki. Umnumzana Ahmad Al-Alemi Alisa ubotshwe ngomvulo esitolo seKing Soaps ekude lalapho ahlala khona eEvada. Wabuya kweleMelika labazali bakhe evela elizweni leSyria njalo uvikwa ekhulele eMelika. Izihlobo zakhe zithi uqalise ukudlalisa isikhali sombhobho kunsukwana ezedluleyo njalo bacabangela ukuthi ubegula umkhuhlane wengqondo. UMongameli Denis Sassou Nguesso weCongo usenqobile njalo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe okutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa. Ule minyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 eyobuzalwa njalo usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 edluleyo.
ELeBotswana seliqinise iziqondiso ze-COVID-19 ngokungezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhamba-hamba ebusuku awe-curfew. Lokhu sekuthundubeze amathemba abanye baseZimbabwe abakade bekhangelele ukuya ekhaya ngekhefu lePasika. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi ubike ngolwesibili ukuthi eleBotswana selizaphindela njalo kumahola angeziweyo ukuthi abantu bengahambi ebusuku i-curfew. Ekuqaleni kwayo nale inyanga uMasisi ubebike ukuba i-curfew izayekethiswa ngamahola amabili eqala ngehola lechumi yabusuku siya kwelesine ekuseni. Kodwa ngolwesibili uMasisi ubike ukuthi sekubuyelwe kumahola okuqala isungulwa ngehola lesishiyagalombili kusiya kwelesine ekuseni. Phezu kwalokhu uMasisi uthi ukubuthana kwabantu akusavunyelwa ngaphandle kwemhlangano eqakathekileyo egoqela iziphathamandla zelizwe. Ekuqaleni kukambimbitho uMasisi uthe noma nje kuyekethiswa ezinye iziqiniso ze-COVID-19 leBotswana belingakaphumi engozini.
You may have observed over the past few weeks that the pandemic tide has not ebbed in Botswana.
Lingabe linanzelele ukuthi umkhuhlane lo kawehlanga kwele Botswana kodwa uqonye kwamagama osekufake izibhedlela lezinye indawo ngaphansi kwezisindo esikhulu.
And healthcare facilities are overwhelmed due to COVID-19.
Amanyathela amatsha kamongameli Masisi atshiye abanye abeZimbabwe belokuthandabuza phezu kwenhambo zekhefu lePhasika. Abanye kade bekhangelele ukulubhekisa ekhaya ekuqaleni kwekhefu lePhasika kodwa sekukhanya engathi kuzaba lukhuni. Umzana Stanley Ncube ohlala eHaburoni uthi ubona kuza ngena iziqondiso ezintsha ngaphambi kwekhefu lePhasika.
Ye, ukubizelwa kwekhefu sokuzaphazamisa amalungiselo okuyekhaya ngesikhathi se-Easter. Konje kumele sihlale sizimisele ukuthi sibone amanye ama-restrictions azafakwa phezu kwalokhu esesikubonile ukufana lama-curfew lokubuthana kwabantu. Yebo kambe siyakwazi ukuthi ama-statistics yethu kuleli lizwe amakahle. Yikhonje sizahlala lokhu sisevalweni.
IBotswana isithola isengxakini ngemva kokuvumela abantu ukuthi behlaba ikhefu lekhisimusi. Ngemva komnyaka omutsha inani labatholakala beligciwane lecorona ligqonye okumangalisayo. Ngalesi sizathu omunye weZimbabwe eHaburoni umnumzana Mthabisi Dube uthi kaboni ikhefu lePhasika lizafana leminyaka yonke.
Hayi kukhanya kuzoba i-Eastern Zima lonyaka sikhangile ukukhwela kwama-COVID cases. Okokuqala kungenzeka ukuthi abantu behluleke ukuya ekhaya because of ama-travel restrictions. Njalo kuza kuba lamanye ama-restrictions aza kwenza ukuthi carefully lephasika libe ngelinye lalo elibi.
Eliya Botswana libeke ukuthi inyanga kanhlolanja yiyo ehamba phambili ngenani labantu ababulawa yi-COVID befike ephosa amakhulu amabili i-193. Lakuyona le inyanga sebephose befike ikhulu lengxenye i-139 asebebhubhe ngomkhuhlane lo. IBotswana kaqali uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 noma nje yaphiwa amambodlela ayinkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 ilizwe le-India ekuqaleni kwayona le inyanga. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Wezemidlalo umqeqeshi weqembu elimela iZimbabwe emidlalweni wenguqu uthi yena ulethemba lokuba iqembu leli lizanqoba eleBotswana kusasa emidlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations loba nje lingela abanye abadlali balo abathenjiweyo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lizangena emdlalweni wakusasa lingela abadlali abambalwa abavame ukuba yingxenye yaleli qembu ngezizathu ezigoqela ukwaliswa ngamaqembu abawadlalelayo kanye lokulimala. Abanye balaba badlali abadlalela amaqembu akwele United Kingdom behluleke ukuba khona ngoba ele UK lilaye ukuba bazahlaliswa bodwa nxa sebebuyela khona le ngoba ele Zimbabwe lifakwe kuluhlu lamazwe angavikelekanga emkhuhlaneni we-COVID-19. Umqeqeshi uLogarusich uthi akusizi ukutshona bekhalela amanzi asechithekile kodwa bazasebenza ngokukhona.
Sitshaywa ngemva kwendlebe kodwa kulesizathu esokuba khona kwethu lapha. Sesikhangelele ukubadlala ababalisa ukapteni weqembu abalesikhathi eside bedlalela iqembu ukuba babambisane lalaba abatsha sithole impumela ekhwabithekayo. Ukukhala kusizi kumele sizithembe. Mina ngilalo ithemba njalo labafana labo abakhona batshengisa ukuba bazimisele ukudlala.
Abadlali abangekhoyo babalisa uMavelas Nakamba, uTendai Darikwa, uKama Biliat, uTino Kadewere, uMarshall Munetsi, uPrince Dube kanye labanye. Ukapteni weqembu lamaWarriors uKnowledge Msona laye uvumelane lomqeqeshi wakhe ukuba kumele banqobe kwele Botswana loba abanye abadlali abathenjiweyo bengekho.
We have to realize that this is a qualification.
Kumele sikunanzelele ukuba lapha okusemqoka ukuba sinqobe sithole ilungile lokuyadlala ku-AFCON. Esimeni esinje akuqhathekanga ukuba sidlale kuhle. Kodwa okuqhathekileyo ukuba sinqobe. Ngiyabakholwa laba abadlali abakhona njalo ngilethemba elokuba silakho ukuthola impumela ejabulisayo.
Iqembu leZimbabwe leBotswana kusibaya sika Group H lapho iqembu leAlgeria osekuyilo eseliphumelele ukuyadlala komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ka-2022. Komunye umdlalo wesibaya sika Group H iqembu leZambia lizadibana leAlgeria kusasa ngolwesine. Iqembu leAlgeria lemiklomelo elichumi kuthi leZimbabwe lemiklomelo emihlanu. Iqembu leBotswana lemiklomelo emine kuthi leZambia lilemiklomelo emithathu. Kumidlalo yokucina esibaya sika Group H iqembu leZimbabwe lizemukela leZambia kuthi leAlgeria lizangqikelana leBotswana. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ihlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungula ukusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela imikhuhlane i-COVID-19 vaccine eVictoria Falls lamhlanje. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe wele Belarus njalo engusomabhizinisi odume ngokuthengisa izikhali umnumzana Alexander Zingman ubotshwa kwele DRC.
eLebotswana seliqinise izikondiso ze-COVID-19 lockdown ngokwengezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhamba-hamba ebusuku awe-curfew. Siligweba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.